vakatungwa nezuro vari kupomerwa mhosva yokuburitsa foreign currency munyika zvisiri pamutemo vachiti ivo vari kunotenga zvokushandisa muno mari iyayo yorega kuzonotenga zvavanenge vakati ivo vachanotenga zvokushandisa muno vopedzisira vakutenga dzimba nedzimotikari kunyika ikoko saka ndonyaya yavari kunyanya kupomerwa iyoyo yokuburitsa foreign currency munyika muno zvisiri pamutemo.
Ii mari yavanonzi vakaburitsa iyi?
Imari inotodarika 1 million US dollars.
Pari zvino vari kupi iwo mai chiwenga?
Pari zvino vari kupolice station yekuvhidziro iko kwavari.
Vachitarisirwa kumira mudare riini?
Tikutarisira kuti vangangopinda mudare mangwana Monday musi wa16 December.
Ndiani mumhangari panyaya iyi?
Nyaya dzavo dzakati wandika. Pane imwewo nyaya mumhangari ndiri Vice President Chiwenga. Panyaya yokunoita kuti vatatiswe zvisiri izvo zvavange vawirirana naVice President pavange vachirwara. Ndo imwe nyaya yacho iyoyo. Imwe mumhangari ihurumende. Panyaya dzeexternalization yemari yekuburitswa kwemari munyika muno ihurumende, istate.
Pane vamwewo vari kuti boka renyu reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinonyanyongoti vanenge vasungwa saizvozvi vanenge vari vepamusoro avo mangwana vaakuzonzi havana mhosva vaakutoonekwa kunga vari mawitness nezvimwe zvakadaro. Munotii nenyaya iyoyo?
Haiwa, boka redu Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonyatsoongorora mhosva dzinenge dzapomerwa vanhu. Kuongorora kwatinoita tinenge tichiitira kuti kana mhosva iyi yazopinda mumatare edzimhosva ndirika matare haazotiwo aumbowo hapana. Saka tichida kunyatsoongorora nyaya. Hazvireve izvo kuti kana munhu ambotorwa akambonzi aregererwa hazvisi kurevera kuti nyaya yacho yatokandwa pasi. Nyaya inenge ichiri kuongororwa nokuti mitemo haisi iyo. Kana munhu akambosungwa hazvireve kuti haachambosunungurwa. Aigona kusunungurwa nyaya yake ichiongororwa ari gumba. Saka zvokuti tinongoti tasunga tosiya, komisheni ino iriko mazano iyi iri kunyatsoita basa nemazvo.
Koitawo vamwe komishina makamure vari kuti ZAC inenge yaakupindawo munyaya dzematongerwo enyika kana kunetsana kunenge kuchiitawo vanhu vezvematongerwo enyika. Munoti?
Hatizombopinda mumatongerwo enyika. Tarisai kana iyo nyaya iyoyi yamai Chiwenga. Vanhu ngavatarise mhosva yacho, haisi mari yokutamba nayo kaiyo yatiri kutaura. Munyika munomu tinoti hamuna foreign currency, handizi. Asi kana taakutambisa foreign currency tichitaro, haisi nyaya yekutamba nayo. So vanhu ngavatarise nyaya dziri kupomerwa vanhu. Pano kuda kuzongoti zvakonzerwa nezvakati, zvakonzerwa nezvakati. Isisi izvozvo hatiteereri.